This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 27 2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri kukarikarira kuti vatsvangirai vanogona kunge varipo kana vachinge vafamba zvakanaka kubva kuSouth Africa, but ndoda kuvimbise vateereri vedu nemamembers yedu kuti mutungamiri wedu anaya zvakanaka chaizvo.
Batore MDCT roratidzira mangwana muBulawayo richiti hurumende yeZANU PF yatadza kutonga. Vanhu gumi nevashanu vanoshaya munjodzi yemumugwagwa wechitungwiza wedza. Pfuma yevaimbo wemutungamiri weSouth Africa mushakabvuva Nelson Mandela yagovewa nhasi, asi mudzimai wavo wechipiri amai Winnie Madikizela Mandela vasina kana kobiri ravawana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinotarisira kuti zvakafamba zvakanaka, mutungamiri waro vaMogen Tsvangirai ava vanga vari muchipatara vanogona kuuya kuzobatana nevatsigiri vavo mukuratidzira kuri kuitwa muBulawayo mangwana. Nhasi bato iri ranga richifamba nedzimotokari richikurudzira veruzhinji kuti vapinde mukuratidzira uku kwakanangana nekushora huori muhurumende uye nyaya yeupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora.
Gadziro yedu yekuratidzira kuBulawayo iri kufamba zvakanaka zvikuru. Tiri kuratidzira tichitsutsumwa nenyaya ye15 billion yakabiwa nehurumende uyezve nekushayiwa kwamabasa pamwe chete neurombo hwapinda muZimbabwe. Saka pari zvino tiri kutenderera muno muBulawayo tichivimbisa vanhu kuti demonstration inenge iripo, asi tiri kutaurira zvevanhu kuti hatisi kumanikidza munhu kuya kudemonstration. Saka hatisi kuvharisa mashops, hatisi kutora mabhazi ezvikoro, hatisi kumanikidzira vanhu kuti vaye kudemonstration. Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ari kutambudzika nezviri kuitwa nechihurumende ichi ngaauye kudemonstration. Saka ndiri kuona kuti panenge paine huwandu chaizvo chaizvo hwevanhu vachauya kudemonstration iyoyo. Mashoko abva kuna president wedu vatsvangirai ndeyekuti demonstration iyi inofanira kuva mucherechedzo wekuti bato rakasimba sei uyezve kuti vanhu vedu vari kutsutsumwa vakawanda sei. Munhu umwe neumwe anenge akapfeka nguo dzemusangano wedu dzered.
Kana muchiti nhasi mambotenderera muchitsvaga vanhu, muri kuita sei chaizvo?
Zvatinenge tichiita tinoita inonzi car rally, kutenderera nedzimota mumarocation eBulawayo. Nokuti demonstration iyi ndeyevanhu veprovince imwe chete yeBulawayo, haisi yenyika yese seyatakaona marimwe zuro iyi yanga ichibva mabhazi kuna Natande kuna nani vachiuya muHarare. Idemonstration yeprovince imwe chete. Saka tinotenderera tichiudza vanhu kuti demonstration iriko nokuti vamwe vemamwe mapato vari kufamba vachiudza vanhu vedu kuti demonstration hakuchina. Saka zvatiri kuita izvi kungovimbisa vanhu chete kuti demonstration iyoyo inenge iriko mangwana.
Vatsvangirai vanenge varipo here kana kuti vachiri kunaya zvavo?
Tiri kukarikarira kuti vatsvangirai vanogona kunge varipo kana vachinge vafamba zvakanaka kubva kuSouth Africa, but ndoda kuti ndivimbise vateereri vedu nemamembers yedu kuti mutungamiri wedu anaya zvakanaka chaizvo, uyezve aredi kushanda Saka ndio good news kuti vanhu MTC kuti president wedu vava nane chope zvekutoti vakukwanisa kuuya kudemonstration. Saka tichaona kuti vachakwanisa kufamba here kuuya ikoko kubva kunyika yeSouth Africa.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vachitaura parunhare muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu gumi nevashanu vakashaya munjodzi yemumugwagwa Manheru aNezuro pedyo neKandava Secondary School pedyo neDema munzira yechitungwiza Hwedza. Izvi zvakatevera kuroverana kwerori yainge yakatakura fodya nekombi yaienda kuHwedza. Rori iyi inonzi yakaputika vhiri ndokubondirana nekombi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheryl Charamba vatenda kuti njodzi iyi yakaitika asi vati vakwanisa kuziva vanhu vana chete uye vari kuedza kuzivisa hama dzepedyo. Asi vati vamwe vanhu gumi nemumwe vanga vasina magwaro kana kuti maidentity cards zvekuti kuvaziva kuri kunetsa. Senior Assistant Commissioner Charamba vakurudzira vanhu kuti vaende kuchipatara chechitungwiza kana vaine hama dzavo dzavasiri kuziva kuti dziripi. Vanhu vatanhatu vanonzi vakakuvarawo munjodzi iyi. Mapurisa ekuDema ndo vanonzi vari kuferefeta nyaya iyi. Sachigaro weBoard reNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ Valerie Mavima pamwe neutungamiri wekambani iyi vanonzi neZuro vakasangana nevamiriri vevashandi vachikumbira kuti vashandi vari pakuramwa mabasa vadzoke kubasa kambani ichitsvaga nzira dzekuunganidza mari dzavo. Asi mutungamiri werimwe sangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union vakamurai moyo vanoti hapana chakabuda mumusangano uyu sezvo vashandi vari kuti vatange vabhadharwa mari dzavo kuitira kuti vakwanise kuwana chekufambisa kuenda kumabasa. Zvinonzi pane mwedzi inodarika gumi nemishano vashandi vasati vawana mari dzavo dzemihoro. Vamoyo vanoti vashandi vari kuda zvikuru kuti vange vari pamabasa avo asi havana chekufambisa. Svondo rapera NRZ yakapa vashandi vari kuramwa mabasa ava maawa makumi maviri nemana ekuti vange vadzokera pamabasa kukundikana kwavo vaizotorerwa matano. Asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana mushandi atamiswa basa kana kutorerwawo matano. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Hatina kuita musangano nebhodhi pesei. Takaita musangano nabhodhi chairman nemanagement. Nyaya iyi ndiyo yoka inongoripo nyaya yevashandi vari kuti havachina mari yekudzokera kubasa. Saka bhodhi chairman waiti izvo endai munokumbira vashandi vadzokere kubasa.
Saka vashandi mavasvitsa here shoko rakabva kuna chairman iri?
Iwo chairman vanoziva zvofanira kuitwa. Zvandi vanofanira kungobhadhara kuti vanhu vadzokere kubasa here chete.
Vane zvavakapawo here zviri kutadzisa kambani yavo kuti inge ichibhadhara vashandi sezvamuri kutaura izvi?
Chairman havana chavakatipromisa. Vangotiudza maprograms egovernment okuti government iri kuzama kutora chikwereti cheZisco Steel, iri kuzama kuti tisenge chibage vagotipa mari. Ipedi kuri kunzi tofanira kudya chatarova.
Saka mushure memusangano uyu danho rekuramwa mabasa kwevashandi rakamira papi?
Iko zvino hatina tatingataura because railways iyo pachayo haisati yatiudza kuti kune vashandi vasiri kubasa kuti kuna vashandi vari kuenda mberi nestrike. Takumira kubva kurailways because ndo vanhu makaregista.
Saka muri kuti here hamuna ruzivo rwekuti vashandi vari kuramwa mabasa vangani vari kuenda kubasa vangani?
Ipapo apo kandemidzeita kutaura zvoruda kana tikange tadopuwa mastatistics nevanhu vanomakaregista nokuti isisu tiri kuofisi ka ofisi yedu iri kuBulawayo kuti tizive kuti gweri kuna vanhu vangani vari kuramwa basa kwarire kuna vanhu vangani tingazotaura zvinhu zvisiri izvi.
Asi kuramwa mabasa kuchiri kuenderera hako mberi kune vamwe vachiri kuramwa mabasa.
Kandemiri kuti chiti vanhu vari kuramwa mabasa chaiko chaiko vanhu vari kuti tina kudzokera kubasa like yesterday. Asi chokuindisa kubasa ndo chatisina.
Tinonzwa kuti nyaya iyi iri kumataredzi mhosva. Muri kutarisira kuti ichapinda rini kudare?
Nyaya yakadopinda kudare. Saka judge vakatiwo vanoda kuti malawyers ese wakakamirira vashandi nevakamirira kambani vaunze zvinyorwa zvavo.
Saka zvinyorwa izvi zvanga zvichidiwa zviri zvariini?
Deadline yezvinyorwa ndinhasi musi wa27.
Vanga vari vakamurai mwoyo vanove mutungamiri weZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vari parunare kuvulawa yene Studio 7. Taedza kubata mutauriri weNRZ vafanirwa masikati kuti tinzwe divi rekambani yavo panyaya iyi, asi vati vanga vasati vapirwa nezvakabuda mumusangano uyu sezvo vasina kupindawo mumusangano.
Vateereri, mave kukwanisa kuona chirongwa chamunofarira cheLive Talk paFacebook yedu yeShona Chirungu neNdebele tichitefenyura live streaming.
Musakanganwe kutarisa nenguva dza 8:30 p.m. kusvika na9:30 manheru emuvhuro kusvika chishanu. Kana tichitefenyura munokwanisa kupa pfungwa dzenyu makaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona.
Musakanganwe kubaya like paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kuvagari vekuChingwezi avo vanoti vanzwa nekugara vakatakura mitundu sezvo vachiramba vachingotamiswa asi vasina mari yemuripo yavari kupiwa sezvakavimbiswa nehurumende. Hurumende inoda mari inosvika mamiriyoni zviuru zvinomwe zvemadhora yekupa vagari ava mari yemuripo. Vagari ava vakabviswa kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo. Asi hurumende aina muhurumende hamuna kumira zvakanaka uye kuwirirana kuti voendeswa kupi. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai Mahofa vakaenda kunzvimbo iyi svondo rapera vachiti vave kuda kutamisa vamwe vemhuri dzinodarika zviuru zvitatu. Asi vagari vanoti vari kunetsekana nezviri kuitika. Uyewo kuti hurumende iri kuramba ichishandura ruvara serwaivhi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Pari zvino Misi Zulu kuChingwizi kwakamira soma imahofa vakauya neThursday ndokubva vaita musangano nezvivagari vachitiwo vanhu takuchigara permanently but zvakuitika ndezvekuti vanhu vakubviswa kuma 1 hectares vachiswa kuma 4 hectares kunova kusection C, D neE vamwe vachiendeswa kumasangula. Chinova chinhu chakaita kuti vamwe vanhu vasungwe vari kusevha ma 5 years iye zvino vanhu isu tairamba kuenda kuma 1 hectare. Hurumende ikatimanikidza kuenda kuma 1 hectare kusvika vasunga vamwe vedu vari kusevha. Iye zvino vakuchiuyera kuti chiendai kusection C, D neE nekumasangula. Zvireva kuti vanga vasina foresight isu sevagari semavictims etokwe mukosi tatine foresight yekuti ivo vanga vatitaurira minista Madi vanga vataura vachiti tinofanira kuti tiende kumadiridziro. Bati tava kuno takuona takumanikidzwa kuenda kuma 1 hectare zvinoratidza kumbunyikidza kodzero dzedu muchizuru. Saka iye zvino zvikonzero zvinoita kuti tione relocation yakuitwa iye zvino vamwe veda vasati vapiwa mari ende vari kunzi havasi kutora vanhu vese kuma 1 hectare vamwe vacho vari kusara vari kunzi vakadevelopa and iye zvino vamwe vakavaka nemari dzavanga vawana. The little resource that we get ndo dzatakunzi tichibva kuti tiende kundovaka takundovaka nei dzimweitendere dzimweiharahwa dzisingakwanisi kuti dziwane mari yokundovakazve takuvaa kundovaka nei unoona kuti kungombunyikidzwa kwekodzero dzevanhu Misi Zulu.
Saka ivo mai Mahofa vakati kudii nenyaya yemari yemuripo?
Mari yemuripo haina kutombotaurwa nezvayo. Ndoziya zvandaitaura ini ndinogara ndichitaura ndichiti iyi hurumende yedu inochinja magoalposts paevery game. Zvemari yemuripo haina kumbotaurwa. Chavakangotaura chete ndechokungoti vanhu takuzogara takutama. Zvemuripo izvo hatipiwi mikana yokuti tizvitaure.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMilton Shumba vachitaura parunare kuChingwizi naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo amai Mahofa kuti tinzwe divi rehurumende.
Vagari tarisa patsva ndaifambira izvozvo nechina zvavari kutaura vamwe vanobuda vachienda kuna vamwe mafarms amwe about 1000 vari kusaramo vakawana minda imomo ndomagarisiro atiri kuvaita vakuzobatsirwa nemvura itokwemukosira akupera kuvakwa
saka pane mamwe mapurazi matsva here amakawana
mapurazi akagara aripo remuchiligwi nelundi nemasangula atavanga vagarisira ivavo vanga vasingapindi vakamirira vanhu vechingizi vanga vakadisingesiwa nedhokwemukosi dam vaanga achingovapo anga ari vakati
ko nyaya yekuva pamuripo nekuti vamwe vacho vanenge vaakugunun'una kuti tanyanya kutama-tama tashandisa mari yakawanda yekuti tinge tichivaka hatisisina mari vamwe vari kuti vanga vasati vapuwa mari nehurumende yemuripo
vamwe vasati about 50% vavo vasati vapuwa macompensation government is trying also by all means to get compensation for the balance to 50% and that's what we are working on kuti vachibvira vawane chokunobatsirika aitoko vanoenda kunotsvatanga basa
saka mungati mari iri kudiwaavo
mamiri akatanyika nyika yedu mazuva ano nenzara iriko chamvura kwatangaita we are fighting so many yaenzara the same people and the rest of the country yaye kutsvakira compensation yavo
saka mungati imari yamuri kuda yecompensation kana kuti yemuripo maimaofa
gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa vachitaura parunare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909am pa4930 kana pa11605 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika pfuma yevaimbo vemutungamiri wesouth africa mushakabvu vanelson mandela yagovewa nhasi mushure memakore matatu zvichitevera kushaya kwavo vanhu vapiwa macheki avo nhasi achibva pamari inoita mamiriyoni matatu emadhora akasiyiwa navamandela vawana mari vanosanganisira aimbove mutyairi wavamandela mushandi wemugadheni uye mushandi wemumba yavamandela vamandela vakasiyirawo mari kumudzimai wavo amai Graca Machel vana vavo pamwe nevazukuru vavo kunyange hazvo vamwe vakuru vakuru vevanhu ava vanga vasiri pachiitiko chanhasi vanga vakachengeta pfuma yavamandela vadikang mosenek varamba mashoko ekuti pfuma yavamandela yanga ichikonzera mutauro sekubuda kwanga kuchiita mashoko mumapepanhau asi vamandela havana kusiyira kana peni zvaro kumudzimai wavo wechipiri Winnie Madikizela Mandela makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america muwashington dc
tinokutambirai nemufaro wateereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nhasi tine hurukuro namukoma henry muungani wakadi hako henry
ndinosimba makadini wotichioneso
tinofara tiudze basa ramuri kuita Center of Youth Empowerment and Development Trust.
Boka iro ringe richitanga, tanga chiri kuti tisimudzire kuti kuti ndira avo rinzike pane zvavanenge vachiita. Taikurudzira kuti vange vachikwanisa kuzvimiririra nekukwanisa kugarisana zvakanaka munharaunda dzavari kugara. Izvozvo vechidiki vakatanga kuita masangano yakasiyana-siyana ekukurudzira runyararo mukati menharaunda yemakonde
matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi
ndeyekuti dzimweni dzenguri hutungamiriri hahuzi kutinzwisisa zvatiri kuda kuita tiri kuda kusimudzira community yedu vanofungudzira kuti sechidiki tiri kuda kuvatorera masimba asi zvisiri izvo tiri kuti sechidiki tinokwanisa kusimudzira nharaunda yatinogara mairi neumwe dambudziko hatina homwe yakakwana inokwanisa kuti tikwanise kusvika kune mumwe nemumwe wechidiki.
Mungade kuti hurumende ikubatsire sei?
Tanga tichida serechidiki kuti hurumende itange yatibatsira kuti pagadzirwe mapolicies ekuti pasaramba pachiita matambudziko ekuti vechidiki vakatanga zvavanenge vatanga. Pane vana vamwe vanouya vachiti aiwa kuti zviitikei madii kutanga mambotipawo mbichana.
Munoda kuudza vechidiki kuti?
Kuti sere chidiki ngatibatsanei. Batana toita chinhu chimwe chete.
Maita hine kwenesu mukoma Henry?
Aiwa tinotenda.
Tinotenda. Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Ini ndini Chioniso Jani.
Vanhukadzi munyika dzakawanda dzemuAfrica vanonzi vari kuramba vachisaririra mukupinda mune zvematongerwo enyika nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Chipangamazano munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye vachishanda neAfrican Union Commission muzvare Tinashe Bridget Mutsonziwa vanoti vanhukadzi ava vanofanirwa kubatana uye vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika ndokuti vagone kukwira vachikurwira kodzero dzavo vaine simba. Muzvare Mutsonziwa ndemumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakananga kuAmerica mwedzi unouya. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Andiri kufara zvikurusa nemukana wacho nekuti manzwira andakaita pane vakawanda vanhu vanga vakaapplya kuti vange vachiwana mukana iwowo. Sakunge ndakasarudzwa kubva mune vanhu vakawanda kudaro ndofara zvose.
Uri kuona kunge ichakubatsira sei Mandela Washington Fellowship?
Ichandibatsira pakuti tichasangana vechidiki vakawanda vanobva kunyika dzose dzemuAfrica. Inini zvandinoita ndezve kukurudzira vakadzi kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Saka nai ndichida kunzwawo kune vamwe nyika zvavo kuti vari kumbozvifambisa sei ndeapi matambudziko ari kusangana nevakadzi kuti vange vachipinda mumatongerwo enyika. Nekuti vakadzi vacho varimo dzinguva havakwanise kunyatso kutaura matambudziko ari kusangana nevamwe vakadzi uye kuadresa maissues ane zvekuita nebumbiro remutemo maererano nevakadzi.
Ndezvipi zvimhingamupini zvaungati vanhukadzi vari kusangana nazvo zvinopa kuti vasapinde mune zvematongero enyika neuwandu?
Chekutanga ndingatoti kubva kwakusarudzwa uri mukadzi kusarudzwa munyaya dzematongerwo enyika kuti unge uchimiririra constituency pachizvaro pakaoma. Nekuti number one chekutanga mari yacho inodikanwa kuti munhu utotanga zvekukampena zvezva uchienda kune vanhu kunzwisisa zvebumbiro remutemo nekunyatsotsanangura nekunzwisisa kuti zvinomborevei kana tichiti quota system, zvinomborevei kana tichiti munhu wese ane maraitsi ekunge achiwana kudya, achiwana dzidzo, achiwana help yakakwana. Sevanhukadzi zvinorevei kana uchinzwa kuti vakadzi vopo vakawanda vari kufa vachibara? Izvinhu zvese izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuadreswa, zvinhu zvinokwanisa kutaurwa nevakadzi vanenge vari muparamende. Maissues avari kumbonyatsotaura ari kutageta anhu vakamirira anhu akadzi.
Muzvare Tinashe Bridget Mutsonziwa ndemumwe wevechidiki vari kuya kuAmerica mwedzi unouya pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship uye chipangamazano munyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi vachishanda kuAfrican Union. Vanga vachitaura parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica. Bazi rezvemari muAmerica reUS Treasury Department ratemera zvirango mutauriri wedare reparamende reLibya varizve mutungamiri wedare iri vaAguila Sale Issa. VaIsa vatemerwa zvirango nenyaya yekuvhiringidza urongwa hwekuunza runyararo munyika iyi. Izvi zvave kureva kuti midziyo yose yavaIsa inenge iri munyika dzinodyidzana neAmerica inenge yotorwa uye vanhu vemuAmerica vanenge vasingachatenderwe kudyidzana navo. Mutevedzeri wemukuru mubazi rezveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Smith vanoti vaIsa vari kuvhiringidza urongwa hwekubatanidza nyika yeLibya. Asi vati hurumende yeAmerica icharamba ichibatsira hurumende yemubatanidzwa muLibya kuti nyika iyi ive neremangwana rakanaka. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muLibya. Munhau dzemitambo. Nzira dzose muHarare mangwana dzichange dzakananga kuRufaro Stadium kumutambo wehondo yeZimbabwe yekutanga gore rino. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo wangu wakamirirwa nevatsigiri vezvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe zveDynamos neHighlanders wasvika zvekuti mangwana nhandare yeRufaro Stadium iri kutarisirwa kuti ichange yakazara kuti tashu veruzhinji vaida kuona kuti mutambo uyu uchapera sei. Mutambo uyu wauya panguva iyo zvikwata izvi zviri kufamba nzendo dzakasiyana. Dynamos ichitambura zvikuru apo Highlanders iri kumusorosoro makwikwe kaSolaga Premier Soccer League iwaya. Pari zvino Highlanders iri pachinhano chechitatu nemapoints 14 uko Dynamos iri pachinzvimbo chegumi nembiri nemapoints masere chete kubva kumitambo minomwe. Pamusoro pezvo Dynamos yakatodzinga kare murairidzi wayo wekunze kwenyika vaPaulo George Silva wekuPortugal vachipa Lloyd Mutasa basa. Asi Mutasa wacho ari panguva yakaoma sezvo vatsigiri vechikwata ichi vasiri kutarisira chimwe chinhu kunze kwemukombe sezviri kutaurwa navaEmmanuel Machinya avo vari kubikira mimhanzi yekupemberedza dimbare.
Ngekochi basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Mumwe muteveri wenhabvu vaPatrick Musarurwa vanoti mamiriro aya ndiwo achaita kuti mutambo uyu unakidze sezvo pasina chikwata chiruda kukundwa.
Mutambo unoratidza kuti mutambo uchanakidza zvikuru nokuti munhu wese patimu dzitu dzose dzihapana iruda kukundwa.
Highlanders haisati yakunda Dynamos mumutambo weleague kubvira muna 2006 asi chikwata ichi chiri kubvira moto vatambi vakaita saNox Mutizwa, Bruce Kangwa, Simon Mnawa, Ralph Matema naOnest Moyo vachibhebha zvekuti kune vakawanda vari kuti iko zvino Dynamos inorara muleague. Muteveri wechikwata ichi vaRichard Makusha vanoti zvakaitika gore rapera apo Dynamos yakarohwa kaviri mumitambo yemikombe zvichadzokororwa vachiwedzera ivo kuti mumusha medhimbare pari zvino muri kundengendeka izvo zviri kurovesa chikwata ichi.
Changu uri mutangu wakaoma asi ndiwa yasiiti ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left last time because kukembu kwavo ndiri kuona kuine stability but kuti mbari kunenge kune tunyanya turi kungobuda buda saka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi Dynamos inozivikanwa zvikuru nekumuka chibhebhenenga apo inotamba nezvikwata zvine mukurumbira panguva iyo vanenge vasiri kutamba zvakanaka. Dynamos haina kutenga vatambi vatsva vakawanda gore rino zvekuti iri kutarisira ivavo vemazuva ese vakaita saOcean Mushure, Rodrick Mutuma, Farai Mpasiri, Masimba Mambare naElisha Muroiwa kuti varove Highlanders nekubva pachinano chavari pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8:30 PM. Apo tiri kutarisa nezvekuratidzira kweMDCT muguta reUlawo yemangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Bato reMDCT roratidzira mangwana muUlawayo richiti hurumende yeZANU-PF yatadza kutonga. Vanhu gumi nevashanu vanoshaya munjodzi yemumugwagwa wechitungwiza wedza. Pfuma yevaimbo vemutungamiri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela yagoverwa nhasi asi mudzimai wavo wechipiri amai Winnie Madikizela Mandela vasina kana peni rawawana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndekusiyai mina Chris Gande.